mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa akatsamwa mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamugano asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana vanovateverera saka vanhu vanoda kushandisa matactics ezano ekutyisira vanhu matactics eumbimbindoka wakafanani wezano saka kungotaurawo isu tiri bato revanhu hatina nguva yekumanikidza vanhu hatina nguva yekuti iweyi tamimba yedu tichifosa vanhu vese vanosapota president Nelson Chamisa vanosapota musangano wembc alliance vanhu vanotouya nechido chekubatsira pamwe chete kuti tisunungure vana vezimbabwe saka izvi zvokuda kutyisidzira vanhu vanenge vakapinda pazvigaro sezvamunoziva kuti varipo muparamende nekumacouncil kuburikidza nevhoti yavakawana yemdc alliance nesapoti yavaipiwa napresident Nelson Chamisa saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonga achiziva kuti ndiri paumbavha ndiri pakuba saka kuti uchiba unofanira kuita zvegenyapfu zvisizvo zviri pamutemo ndosaka muchiona vachitaura tsinga dzisi dzichibuda ndonyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti hazvaari kuita zvisi pamutemo
asika kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende zvinozokubatsira ichi
nyaya iripo yatofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava vevanoti mdt nezano pf vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa zimbabwe kuda kuputsa musangano saka inyaya inozikamwa zvizvo vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi vari kushandisa ministry of local government vari kushandisa parliament kuita zvinhu azvinhu hazvisi pamutemo zvinhu zvinotozikamwa zvinhu zvavo kuti hazvisi pamutemo asi nenyaya yekuti vane masimba ekupindigura nekumonyorora mutemo wevanhu saka kuti apa varoda kuratidza kuti asi tinokondrola system isusu tinoshanda nezano ndozvaroda kuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina nguva yekuti hapasina kudada nekushandiswa nezano zvinoshamisika vakomiti kuti vasvika paextend yeruvengo yakadaro vasvika paextend yekunyatsoita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakutodada nekushandiswa nezano waakudada nepartnership yakuri nayo nezano pakushonyongura mutemo wenyika
saka mune matanho amuchatora here ekudzivirira iyo chenjedzo yapiwa nemdct
hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seivavo isusu tiri pagwara redu ratakasungana nevanhu nyaya yecitizen convergence for change vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana ezimbabwe kubva kudiaspora tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tiri kuisa energy iri pamwe chete kuti aiwa takuda kuti tisunungure zimbabwe nyaya yekuta chimainini nyaya yekuita babadzirana yapera enough is enough zvakwana matinyanyira taakuda kupedzerana pabalo.